Vachipa umbo kukomiti ya Senate inoona nezvekodzero dzevanhu pamusoro pebasa riri kuitwa nehurumende kudzivirira kuburiswa kwevanhu vachinoitwa nhapwa kune dzimwe nyika kana kuti human trafficking. Vamachiya vati vadzamara avo vakapambwa kumba kwavo makore maviri apfuura havasi muutapwa, uye mapurisa ari kuferefeta kuti vari kupi.
I think that's what I can say. I wouldn't say it's human trafficking.
Vakashaikwa. Handingati vari muutapwa kunze kwenyika asi kuti vakashaikwa. Uye mapurisa ari kuferefeta nyaya iyi. Asi handizivi kuti vave papi pari zvino.
Vamachiya vange vabvunzwa kuti havaone here sekuti vadzamara vanogona kunge vakatorwa vakaburiswa kunze kwenyika uko vari muutapwa. Vati sekuziva kwavo mapurisa ari kuferefeta nyaya yekushaikwa kwavo, uye anofanira kunge achiudza matare edzimhosva kuti asvika papi kana kuti chii chaawana. Vamachiya vati zvinonetsa kuziva uwandu hwevanhu vari kubuda munyika vachinoitwa nhapwa nekuti zvinoitika muchiwande. Vati kubvira pakabuda nyaya yemadzimai emuno aibatwa senhapwa kuKuwait, pave nevanhu vanodarika mazana maviri vaibatwa senhapwa kuKuwait, Saudi Arabia neAngola vakadzorwa kumusha. Vati nyaya yekubata vanhu senhapwa inotoitwa zviri pamutemo kunyika dzakaita seKuwait, uye zvakakosha kuti vanhu vave neruzivo rwakakwana vasati vaenda kunyika idzi. Vati semuenzaniso, Kuwait inotopa mavhiza anonzi makadhama, uye kadhama kunyika iyi zvinoreva muranda, uye zvinoreva kuti ukapiwa vhiza rakadai unenge wave kuita zvese zvinodiwa natenzi wako.
And the kadhamas, according to their language, is a servant. And if
pamutauro wekuKuwait, kadhama zvinoreva muranda, saka ukapiwa vhiza rakanzi kadhama unotambirwa semuranda uye unozozviona waveko watorerwa magwaro ako usisina kodzero dzako.
Vati bazi ravo riri kudzidzisa nhengo dzeparamende, vashandi vemizinda yeZimbabwe pasi rese, mapazi edzidzo, zvikoro pamwe neveruzhinji kuti vazive nzira dzinoshandiswa nevanhu vanoburitsa vanhu munyika vachinovaita nhapwa. Dzimwe dzenzira dzinowanzoshandiswa kuvimbisa vanhu mabasa anobhadhara mari yakawanda pamwe nemabhezari ezvikoro zvepamusoro. Pavabvunzwa kuti United Nations isiri kuranga nyika dzakaita seKuwait, vamachiya vati Kuwait inengo United Nations, uyewo ine mitemo yayo ingave yakanakira nyika iyi asi isina kunakira dzimwe nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.